Ripoti iri kutionesa kuti banga guru renyika rapindwa napongwe uye harisina kukodzera kunge ringe richiita basa rarinofanira kunga richiita. Ramaoko emakoronyera uye harisiri kuita sevhisi yarinofanira kupa kuvana veZimbabwe.
Tatsanangurei zvishoma ipapo kuti sei muchidaro?
Ko zvino munhu achida kuenda kunotora mari yake ingava iri kana $1,000 anonyoreswa magwaro atsanangure kuti sei arida kutora $1,000. Asi tiri kuona vanhu vakaita sana kuda kwasheta gurei vachitora mamiriyoni pavadira, vachibudisa mari idzodzo kunze kwenyika. Izvozvo zvinoonesa kuti tine crisis yegovernance munyika medu. Vachagwirei muswe wavo warebesa unofanira kuti ugurwe.
Muri kunongedzerwa mazita akawanda evakuru muvamaguru, zvinofamba sei munyaya dzakadai idzi?
Zvatiri kuona izvi ndo inonzi organized crime, hukoronyera hunenge huchibatanidza vanhu vakawanda nenyika dzakawanda. Vanoiti transnational organized crime. Kugona kwavatagirei kubvisa mari kureserve bank vachiendesa kuLondon vachizoitenga nayo mamwe mamining companies, zvinoonesa kuti midzira yeuori iyi yatekeshera ende ratova dambudziko guru, nekuti kureserve bank kwacho namangudya ndo basa ravo rekuti vaongorore kuti zvinhu zvakadaro zvichaitike. Saka kuitika kwazvo zvinoreva kuti naivo vacho vanamangudya varimo mazviri, zvoreva kuti naminister of finance vamutuli mube varimo mazviri. Saka iritori dambudziko renyika rinotongoonesa kuti hapasisina chinonzi governance.
Ndingadawo kutarisa kuti ko iwo mutemo wenyika unenge wakamira papi?
Zimbabwe inyika ine mitemo yakanaka, asi mitemo haikwanise kuzviinforsa yega, inoinforswa nevanhu. Saka vanhu vanofanira kunge vachiinforsa mutemo kana vanhu ivovo vaine huori, mitemo inongoniswa paside vanhu vachiita huori wavo vachiita zvavanoda.